Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gunyana 6 2018 makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeguta reHarare yaita musangano nhasi nevagari kuitira kuti pakurukurwe zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta pamazuva zana ekutanga. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvika munyika nhasi vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Darere haikoti runotambira chikumbiro cheMDC Alliance chekuti iite musangano wayo isingarambidzwi nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeguta reHarare yaita musangano nhasi nevagari kuitira kuti pakurukurwe zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta iri pamazuva zana ekutanga. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Kanzuro yeHarare inoti pamazuva zana ayo ekutanga ichagadzirisa dambudziko revanotengesa mumigwagwa kuitira kuti vatengese zvisina njodzi yekuparadzira zvirwere nekugadzirisa mudhorobha kuti mufambike zvakasununguka. Kanzuro inoti inodawo kugadzirisa zvivakwa zvekanzuro kusanganisira zvimbuzi zvinoshandiswa neveruzhinji pamwe nekugadzirisa nyaya yemvura. Vachitaura vakamirira meya weguta reHarare muzvare kudzaika dzombe vanova kanzura kumaubra vati kanzuro yavo ine chinangwa chekuchenesa guta pamwe nekuzadzisa mabasa ainotarisirwa kuita neveruzhinji.
Patanga tichienda tidzokera muvanhu tanga tichinzwa nyaya yema issues yema vendors mutown kufambika kwazvo kunetsekana kuti zvirwere zvichaita zvichitapudzira zvakafanana na cholera na typhoid. Saka ndo ma issues ekutanga. Chechipiri tichaita zvekuti tikwanise kudikongesa maroads edu. Tichi fokasa nenyaya yedze mushikashika nemakombi ne public transport. Chechitatu chatatarisira futi kugadzirisa ma public toilets nema buildings edu kuti titeke stock of ma buildings edu ekansola tinawo.
Muzvare kadzombe vatiwo vakatarisira kuwanisa vagari vemuHarare mvura yakachena.
Tunoziva pane manzvimbo dzakasiyana siyana dzisina mvura. Toda kutanga tamboweza kuregulaiza maboles achona nema vanenge kuti titore stock vanawo and then kuti tiwedzere mishonga yokugadzirisa mvura. Chatikuda kufokasa on tuda kutora stock yema wetlands edu kuti tia preserve because tinoziva kuti kumberi uko ndiwo anoita kuti mvura irambe ichibuda mumatap edu vanhu vasanetsikane.
Vahard life mudzingwa avo vanoshanda ne Community Water Alliance vaudze Studio 7 kuti chikuru chavanoda kuti kanzuro igadzirise nechimbi chimbi kusimudzirwa kwekodzero yekuwanisa vagari mvura yakachena.
Isusu sevagari chinhu chatiri kutarisira kuti chigadziriswe pamazuva 100 ekutanga inyaya yemvura. Kukudzwa kwekodzero yemvura nekuzadziswa kwekodzero yemvura zvinobudikidza nezvinhu zvizhinji zvakasiyana siyana. Nyaya yekuvharwa kwemvura zviri pamutema atisitarisira. Budget rawo tikutarisira kuti resitovhara ringaringe rine 10% yayo ngaiyo ngeiri yemvura uyewo ngavachengetedze matoro.
Nengo inoshanda ne combined Harare Residents Association va Ruben Akili vatiwo nengo dzavo dzakatarisira kugadziriswa kwemuripo wekanzuru inonzi pachirungu billing system vachiti mari dzevagari dzavanobhadhara dzimwe nguva dziratidzi pamapepa emvura. Vakili vanotiwo vakatarisira kuti kanzuru itsvaiyi iite mabasa ayo pajekerere pamwe nekuzivisa vagari zvavanenge vachiita.
Kugadziswa kwebilling system tinoona kuti billing system ndochinhu change chichidzorera vagari kuti vabhadhare mitero. Saka vanhu vakakwanisa kugadziriswa billing system yekuti vanhu vakatanga kubhadhara zvichibva zvaratidza kuti mari yabhadharwa. Haizini zvinotibatsira kuti mari ive inotanga inopinda mukanzuro.
Vagari vemuHarare vanoti vanoshuvira kuti kanzuro yavo ichashanda zvakanaka pasina kupindira kwebazi rezvematunhu sezvaiitika mukanzuro yakanga ichishanda iri pasi pevaimbo vameya weguta iri vaBernard Manyenyeni avo vakapedza temu yemuna Chikunguru. VaManyenyeni vakatiwo kupindira kwehurumende kwakakanganisa zvikuru mashandiro ekanzuru yeHarare. Kupindira kwehurumende mumashandiro emaguta kwakatanga muna 2000 apo MDC yakatora makanzuro ose mumaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika nhasi munyika vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Musangano uyu wakapindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica une chinangwa chekutengeserana pakati peChina nenyika dzemuAfrica. Pakapera musangano uyu, China yakavimbisa kupa chikwereti nyika dzemuAfrica chemari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora. Imwe yemari iyi inonzi ichashandiswa nenyika dzemuAfrica kubhadhara zvikwereti zvadzo. Kubva muna 2000 kusvika muna 2017, China yapa nyika dzemuAfrica mari inoita mabhiriyoni zana nemakumi mana emadhora. Mari idzi dzinonzi dziri kushandiswa mukuvaka zvivakwa zvinokosha pamwe nekubatsira nyika idzi mukuvandudza upfumi hwadzo. Mudzidzi munyaya dzekudyidzana pasi rose vaOstelos Gift Sisiva vati havaoni kuenda kumusangano kwakaitwa navamunangagwa kuchisumudzira nyika munyaya dzeupfumi, asi vatiwo izvi zvinopa mukana wekuti nyika ibudise pachena zvinangwa zvayo panyaya yekudyidzana neChina.
Hationi kuti forum iyoyo inogona kubetsera panyaya dzekudevelopa ekonomi, asi nyika yeZimbabwe ine mukana yekuti ishandise that forum kuti iadvance atinoti maforeign policy objectives enyika. Iforum yekuti inogona kubetsera kuti nyika kana yakangwara kuti muzive kuti aiwa foreign policy yeChina yakamira so towards Zimbabwe, yedu yeZimbabwe yakamira so towards China, kuti tiutilize forum iyo especially panyaya dzemari dzinenge dzaiswa, nyaya dzemaloans, nyaya dzakasiyana siyana dzekuti Zimbabwe neAfrica dzinogona kushandisa kuti tiwane inonzi economic development.
VaMunangagwa vakaenda kuChina nevanhu vakawanda vanosanganisira vaive makurukota muhurumende pasati paitwa sarudzo. VaMunangagwa vari kutarisirwa kudoma makurukota avo chero nguva. Hazvisati zvabuda pachena kuti Zimbabwe ichawana mari yakadii kubva kuChina pamari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora iri kupiwa Africa nehurumende yava Xi Jinping. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Dare High Court ravhuma chikumbiro chemubatanidzwa weMDC Alliance chekuti vaite musangano wavo mapurisa asingavarambidzi. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare re High Court Justice Noctula Moyo vati MDC Alliance inokwanisa kuendelea mberi nemusangano wayo pazuvara inoda mushure mekuzivisa mapurisa sezvakafanira uye kuti musangano uyu unofanirwa kuitirwa panzvimbo ine zvimbuzi. VMDC Alliance vaive vaita chikumbiro chechimbi chimbi kudare re High Court musi wechishanu chapera mushure mekunge mapurisa arambidza musangano wavaida kuita pambizo 4 Shopping Center Mukwekwe nemusi wesvondo. Justice Moyovati nekubvumirana kwemapoka maviri munyaya iyi zviri pachena kuti chikonzero chikuru chaive chaita kuti mapurisa arambidze musangano uyu kwaive kutyira kuti musangano wakadaro waigona kuwedzera kupararira kwechirwere chetyphoid. Vati MDC Alliance inogona kuitira musangano wayo munhandare yeMbizo Stadium. Vatondera ichitere rimwe remagweta ange akamirira mubatanidzwa weMDC Alliance vatsinhira parunhare zvaturwa nedare vakati vakamirira kuwana magwaro emutongo uyu kuti vazosvitsa kumubatanidzwa weMDC Alliance. Mune imwewo nyaya vaFrancis Mangwendeza mumwe wevanhu vaviri vaiva vakamirira MDC Alliance mukukwikwidza kuve mumiriri weBulawayo South vakwira kudare reElectoral Court vachipikisa kusarudzwa kwavaRaj Modi veZANU PF. Kutara vamangwendeza vamachova namwewe vaudza Studio 7 kuti vamangwendeza vari kututsumwa pamusoro pekuti pamberi pesarudzo dzemuna chikunguru Zimbabwe Electoral Commission yakaburitsa gwaro raive nemazita evanhu vainzi vakati havachakwikwidze musarudzo. Zita ravamangwendeza raivewo pagwaro iri zvisinei kuti vaive vasina kutaurira ZEC kuti havachakwikwidza.
Zvakaitwa ndezvekuti the Zimbabwe Electoral Commission yakavisa zita rake papepa notice ichitaurira vanhu kuti anobuta mucompetition yacho iye asina kubuta. So vamangwendeza bakati tiendese kuhigh court chikumbiro chekuti nyaya yacho iyoyo igotariswa kuti haina kukanganisa kugadzirwa kwesarus MP for Ula South Coast Stress.
Vamwe vati vamirira kunzwa kudare kuti nyaya yavo ichanzwikwa riini. Simwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kupikisa zvinenge zvabuda musarudzo kupedza nguva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ratotanga nemuSouth Sudan. Dare rechuto muSouth Sudan ratongera mauto gumi kugara mujeri kwemakore ari pakati pemanomwe neupenyu hwose mushure mekunge awanikwa aine mhosva dzekubata chibharo vashandi vekunze vaibatsira pamwe nekuuraya mumwe mutori wenhau. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vanozivisa kuti vachamira kugadzira zvombo zvenyukiya uye kumisa kuedza zvombo zvehondo zvinosvika kure panotanga gore ra2021. Topedzira nekutarisa zvaitika muJapan. Kundengendeka kwenyika kune uremu we 6.7 kwaitika pachitsuwa cheHokkaido uye kwasiya vanhu vanomwe vafa vakawanda vakuwara. Kusamira kwezvinhu zvakanaka munyaya dzezveupfumi munyika kunonzi nevamwe varumubato rezano PF pamwe nevesangano revakarwa hondo yerusununguko kuri kukonzerwa nevanopikisa senzira yekuti vanhu vapandukire hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaudza bepanhau reNewsday kuti matambudziko ari munyika mune zveupfumi pari zvino ari kurwadza vanhuwo zvavo munyika, izvo zvinozogona kuita kuti vanhu vazopandukira hurumende vachipomera mhosva yekukundikana kufambisa nyika nemazvo. Pari zvino mitengo yezvinhu inonzi iri kukwira zvisina mukara akamboona. Mafuta edzemotokari anonzi ave kunetsawo panguva iyo gorosi richinzi rasara munyika nevanobika chingwa rasara shoma shoma risingakwaniri nyika mwedzi mitatu. Zano PF iri kuchemawo kuti zvirango zvakatemerwa nyika nevekumadokero ndezvimwe zvezvinhu zviri kuwedzera matambudziko akatarisana nenyika pari zvino. Asi vanopikisa vanoti kutadza kutonga kwezano PF ndokwakonzera kuparara kweupfumi hwenyika nemamiriro akaita zvinhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vagadzira chirumhanzu pamwe nevakurawo nechihwai vanove mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye riri mubatanidzwa weMDC Alliance. Tatanga nekubvunza vachihwai kuti vanoti kudii nemashoko ekuti vanopikisa ndovari kukonzera kuoma kwezvinhu munyika.
Nyaya iri pano ndeyekuti kana wabika mbwezhu yako ukazoonekwa uda kundopomera vamwe wondotsvaka vamwe wondotsvaka kuti ndiani akonzerera, kunenge kuri kutokonewa zvisingatarisirwi ikoko. Nokuda kwokuti tinozviziva kuti vanhu vari kutonga ndevapi, opposition haina, tingatoti MDC Alliance haina makii okupinda muhurumende. Vanhu vari kuvari muhurumende vanozviti vakahwina ndivo vane makii, ndivo vanotonga nyika, vanoziva pane chinhu chose nachose, ndivo vari kutitaurira kuti vachaita turnaround economy iripo. Isu hatisi kurwisana navo isu, isu hatisi kuda kuti vanhu vapandukire hurumende. Vanhu kana vazvifunga kwavazvifunga nekwavazvifungira nemafungiro avazviita kana kuti strategy yavada kushandisa, ndivo vachaita izvozvo. But umwe noumwe anomira nerake, isisu pare zvino mashoko atiri kuramba zvakasimbara.
Vachirumhanzi munotiwo nenyaya iyo kuti vakarwa hondo yerusununguko nevamwe vari muzano PF vari kupomera vemapato anopikisa ndo vari kusunga zvinhu.
Chokutanga ndechekuti hapana pasi pedenga muroyi akafa akabvuma uroyi hwake. Hakuna mbavha inofa yakabvuma kuti imbavha. Inenge chitoti vanonditi ndakaba, vanonditi ndini ndiri kuroya. Izvi zvinotaurwa neumwe wedu ari muZimbabwe vari kuMDC Alliance, zvinhu zvinoshungurudza mhomho yeZimbabwe. Nyaya inotaurwa namawo veterans, zvinhu zvinozikamwa nyika yose, zvinhu zvinozikamwa musadhiki yese, zvinhu zvinozikamwa muAfrica yese. MDC yakapleya a big role pakaita kuti America itipe nyaya yamasanctions. And vamwe vacho vanotodada nazvo nanhasi uno tisati tapinda maelections, vaitodada nazvo kuti muchaona kana mukasavhotera isu masanctions haabvi. Now mubvunzo ndo unoti kana uchiti masanctions haabvi, uri pane zvipi panguo dzatarubva?
Vacho hai munoti mashoko ari kutaurwa navachirumhanzi
tingangoswerera tichizama kupumhana uroyi, asi zvinozikamwa. Nyaya iri apa ndeyekukonewa. Zanu PF inoti yakahwina sarudzo, asi tiri kutika zvamakati mune nyanzvi nezvikwanisiro. Isu hatisi kutaura zvavari kutaura izvo kuti kwanzi America, ina handitoziva akaenda kuAmerica ikoko kana ariko. chandiri kungoziva ndechokuti pane bilateral issue, pane nyaya yenyika mbiri yema sanctions kana iri yema sanctions kana dziri nyaya dzanazidera dzavari kutaura. Vakainda ikoko kana nhasi mukanditaurira kuti ndeve kwedu handivaziri, handina kumbovavona, handina kumbovona sokudero, asi tinonzwa vachingovhovhora vachitaura nyaya yekuti isisu vanhu veMDC vakainda ikoko vakarwa hondo yerusununguko vane kodzero yekutaura, asi havana kodzero yekutaura nhema. Ko zvobvepi izvi zvokuti kwanzi gai vachiwa aivavhuma?
Regai ndi tsanangure vachiwa ipapo kuti ruzhinji rweZimbabwe rutibatsiremo nokufunga. Tiri kuti masanctions achiitwa aya kana kuti bumbiro romutemo rakaitwa neAmerica rakaitwa navamwe veMDC Alliance ndo zvavakandokumbira izvozvo.
Vachi hai mamiriro akaita zvinhu ari kurwadza even kana nhengo dzenyu dzeMDC Alliance.
MDC Alliance kana kuti opposition munyika haina chokuita namasanction. Chinhu chatinoziva chiri pachena ndochokuti nyika yaparara necorruption. Vanhu vari kubatwa vachitongwa iko zvino vakawanda vacho tinovaziva vari vanhu vezano PF.
Mashoko enyu yekupedzisira vachi Romanzu, muchipindura izvi kutaurwa navachiwai.
Dambudziko ratinaro ndorokuti hatidi chokwadi. Hapana chakaipa chinotaura maworld veterans vachiti MDC Alliance yakonzeresa kuti upenyu hwemuZimbabwe huome. Ndo zviripo izvozvo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vagadzira chirumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kuna vakurawo nechiwai vanove mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye riri mubatanidzwa weMDC Alliance. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Panonzi pane kunetsana kuri kuitika muMDC Alliance kumasvingo zvichitevera kuvhoterwa kwakaitwa mumwe kanzura wezano PF kuti aite mutevedzeri wameya weguta. Iyo MDC Alliance iine makanzura akawanda muguta iri. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vamwe vatsigiri vanoti makanzuro akavhotera munhu weZANU PF anofanira kudzingwa mubato nekuti vakatengesa, asi vamwe vachiti hapana chakaipa chero munhu achigona kuita basa raakasarudzirwa. Vakoleni Maboke veMDC Alliance ndivo vakasarudzwa kuita meya weguta reMasvingo. VaWellington Mahwende veZANU PF vakaitawo mutevedzeri wameya weguta. MDC Alliance ine makanzura manomwe, uko ZANU PF ine matatu, asi vaMahwende vakakunda amai Serina Maridza nemusarudzo nemavhoti mana. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance Muzare Alaika Time vanoti makanzura akavhotera ZANU PF akarasa gwara remusangano wavo, nekudaro vanofanira kurangwa nebato.
Haina ndina kuona chakanaka ipapo ino. Vakatoresesa, vakatoresa maitiro avakatoita. Vaifangwa kungofamba separty one. Vaifangwa kungosarudza mayor weMDC Alliance, deputy weMDC Alliance, maportfolios ese aifangwa kungoenda kuvanhu veMDC because vanhu vakakwana vari 7. Hapangabudi deputy mayor pavanhu 7, vanhu pavanhu veZANU PF 3, veMDC Alliance vari 7. Pobuda deputy mayor weZANU PF. How come? Vakatengesa. Vakatotengesa. Pakatoshanda mari kana stand chaiva niko vakapiwa.
Izvi zvatsigirwa namuzvare Ruth Mavedzenge, avo vati makanzuro akaramba kuteerera zvakanga zvasungwa nevakuru veMDC Alliance vatengesi. Asi vamwe vatsigiri vataura neStudio 7 vakaita savaMorgan Spanda vanoti hapana chakaipa kuvhotera munhu weZANU PF achiti zvinoratidza kukura mune zvematongerwo enyika uye zvinobatanidza vanhu kuti vashandire guta pamwe chete.
Asi zvakaitika razvo ipapa zvakaitika rapanapo. Ndinoona kuti pamwe zvezvakangonakavo sezvo avo vachirongavo vakuru avo kuti kwai vanhu ngavabatana ndedika. Saka handivoni kuti vanhu vangapokana panyaya dzakaita saizvozvo. Sezvazviri saizvozvo sokuona kwedu samapoliticians hatifani tukere tichingozvopokana tiri pasi kunoku nenyaya dzokuti ko sei uyu Mahwende apinda kuita deputy mayor handiti. Ko kana pakazogadziwa kumusoro kuya kuyo handiti, avo vakazouyavo vakati ivo isitabatana kumusoro kokuno kuzaswe kwakamera sei.
Atwa Steve Natare vanotiwo avaone chakaipa kuti makanzura avo avhoterere rimwe bato kana vachiona kuti vanogona kuita basa. Vanotiwo mapata afanire kupindira mumasandiro ekanzuru.
Nene politics hazvinene pata hazvinene chi kana achinga ameya ameya womunhu wese weguta rose kusumudzira guta rino rose kuti ari kushanda paputika mvura paita chii zvese meya anenge akumirira.
Vamamboke vanoti vachishanda nemakanzura ose zvakanaka vasingatarisi kuti munhu anobvepi nekuti kana munhu wasarudzwa unomirira vagari vose. Vati vatove mubishi rekuona kuti vagadzira dambudziko remvura sechinhu chekutanga pakuita basa ravo.
Takatotinonokera nekuti mudhorobha mune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Asi chokutanga ndechekuti ndoda kusimbisa kuti tigadzise dhorobha iri zvoda kushanda pamwe chete semujuru. Tochikangamwa kuti wabva kupi, wabva nekupi, toshanda semhuri imwe chete kuti tihwine chinangwa chekuti dhorobha redu rinake.
Zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mumamwe makanzura akatorwa neMDC Alliance munyika yose zvichitevera kupesana kwemakanzura aya pazvinhu zvinenge zvichidiwa neMDC Alliance. Sasikarau MDC Masvingo vaJames Gumbi vanoti makanzuro anofanira kuziva kwavanobva. Vanotiwo kana vachiita basa ravo mumakanzuro vanofanira kuziva gwara rebato uye kudzadzisa zvisungo zvinobva kumuzinda webato. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Iye zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Tanga tiri kutarisa zvabuda padande mutande reFacebook neTwitter apo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vavhunza vatsigiri vavo kuti vanoona waro rebato iri wakamira sei. Tanga tichitarisawo zviri kubuda kuBulawayo uko vamwe vari kutsika madziro vachiti vanoda kuti meya vachagadzwa muBulawayo mangwana vange vachibva imomo muBulawayo. Ngaitende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Chindinonzi Eto Mutero, ndiri kutaura ndiri kuNamibia.
Taurai tinzwe mukoma.
Ndiri kutaura panyaya yekutanga yekuBulawayo yaneya kuBulawayo. Ndinoona sekuti nyaya iyoyo yekuBulawayo yekudhimanda kuti vanoda chete mundevera havadi mushona ndinoona sekuti haina kutwasuka. Inopa kupatsana kwemarudzi munyika. Ndopinda pane vachamisa zvavanyora patwitter kuti kotipei muone yenyu mune ramangwana redu. Muono wandinopa vachamisa ndewekutiko ngavapinde mugovernment of national unity navamunangagwa. Dzimwe nhengo dzeMDC dzipiwo zvigaro zvemaminista vachamisa vatiwo chinzvimbo chepamusoro muhurumende iyoyo. Chikuru chatinoda ndechekuti nyika yedu ifambire inde mberi.
Muri kutaura naWashington Muhlaba from Johannesburg Springs. Unokurunani sisi mavhera zvichikira ikoko zvongozwa kuti vari kuti hanzi vari kuda kuti vaNelson Chamisa vauye vazoita hurumende yemubatanidzo. Asi semaonero edu isu zvoti hurumende yemubatanidzwa kwete vanofanira kutanga vataura chokwadi chakaitika pamaelection kuti hano Chamisa akawina then kwakuzotangira ipapo kuti zvichizotanga kuchizotaura ipapo vachienda kumberi.
Mutaura naBenedict Ntenga ndiri muHarare kwaGhana. Hatiri kuona zvinhu zviri kutochinja zviri kutokwira. Chiyo haichabatika. Mapraise haagona up. Some of the shows in our shows hamusina chinhu. Ndioni iyi zvanenge zvichienderera mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa basa rakatarisana nevanhukadzi vari muparamende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kanzuro yeguta reHarare inoziya zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta iri pamazuva zana ekutanga kubva patoreswa mhiko makanzura. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vasvika nhasi munyika vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Dare High Court Mubulawayo rinotambira chikumbiro cheMDC Alliance chekuti iite musangano wayo isingarambidzwi nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekaya nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku vi.